Musangano watinawo uri kutanga zuva ramangwana tiri kutarisira kuuya kwemadzimai eZimbabwe akawanda. Mubatanidzwa wemadzimai atina particular church yatinoshanda nayo, tinoshanda nevana vese veZimbabwe. Hazvina basa kuti uriwe Roman Catholic, hazvina basa kuti uriwe Anglican, hazvina basa kuti uriwe Zayoja, hazvina basa kuti uriwe Methodist. Isu tinobatanidza vana veZimbabwe. Chinova ndo chinangwa chatakapiwa naMwari kuti tive madzimai anotonga munyika ino sekusikwa kwatakaitwa naMwari. Saka tiri kutarisira kuti kuuya kuchaita madzimai pamusangano uyu uri kutanga zuva ramangwana kuchava kutanga nekuramba tichipfuurira mberi kwevana veZimbabwe, kurakidza kuti tiri vanhu vakabatana uye kuti Mwari wedu ndozvaanotitarisira kuti tive uye kuti tichagashira zviri kubva kuna Mwari sevana veZimbabwe. Takadzikama pamberi pake uye takabatana.
Rave gore rechina muchiita musangano wakadai wemubatanidzwa. Zviri kutambirwa sei nevana veZimbabwe vari kunze kwenyika? Tichiona chinangwa chenyu changa chiri chekuunganidza vana veZimbabwe zvikuru vari kunze kwenyika.
Tiri kugashirwa zvakanyanyisa. Ndosaka muri kuona tiri kuti tikaita kune imwe state tobva, toenda kune imwe state tobva, kusanganisira nevari kumusha kuZimbabwe iye zvino. Vakuwanawo mavhiza vachikwanisa kuuya kuzobatana pamwe chete nesu. Vari kuUK vari kukwanisa kuuya, vari kunana Canada nekune dzimwe nyika vana veZimbabwe. Vese maZimbabweni vari kuuya tichibatana, tichitaura, tichidzidzisana kuti tinokura sei pamweya uye kuti tinomira sei semadzimai akasikwa naMwari uye nemufananidzo wake, uye kuti timbori vanani, uye kuti tiri vanhu vanocelebrata culture yedu nenhaka yedu yeZimbabwe. Tichitaura tiri munyika yeutorwa, asi tinenge tichingotaura nechirudzi chedu. Tinocelebrata rudzi rwedu rweShona neNdevele takasangana pamwe chete. Zvinhu zvese zvatinotaura zvose tinenge tichiedza kuti tibatanidze mhuri yeZimbabwe uye kuti tisvikire vanhu vari kumusha kwedu kuZimbabwe, uye kuti tisimudze nekubatanidza nekuve vanhu vakatsanangurika semadzimai eZimbabwe, tisingatarisiri zvomweya chete asi tichitarisira kuvaka nyika yeZimbabwe. Tiri kugamuchirwa namadzimai mumastates ose kunyika yedu nekunze kwenyika. Vese maZimbabwe akapararira ari kugamuchira chirongwa chatiri kuita ichi.
Gore rino muri kutarisira vanhu vakawanda zvakadii kuti vange vachiuya pamubatanidzwa?
Iko zvino ndingangoti hatisi kutarisira vanhu vari pasi pe300. Tiri kutarisira vanhu vanopfuura ipapo, uye kuti inogona kupfuura nhamba yedu nekuda kwekuti tine vamwe vari kutobva kumusha kuZimbabwe. Saka so far ndingangotaura ndichiti vava rejista vanda ndichiziva vanongosvika ma200 and something, asi ndiri kutarisira kuti by the time yatinotanga musangano wedu tinenge tapfuura panhamba iyoyo.
Mungava neuwandu here hwevanhu vari kubva kuZimbabwe kuti vangani? Tichiona kuti gore rapera tainzwa kuti mamwe nevaipfuura 30.
Handisati zvangu ndanyatsova nenhamba yacho kuti vangange vari vangani, asi ndinotarisira kuti vanoda kunosvika ikoko futi 30. Handisati ndakwanisa kuva nenhamba yacho ipapo, asi takanzwa kuti kune vakati wandei vakapiwa mavhiza ekuti vauye kumusangano iwoyozvo, uye kuti tiri kufara zvikuru nekuti ndivo vanhu vachadzokera kumusha kunotaurirwa mamadzimai eZimbabwe kuti huyai tichibatana pamwe chete kuparadzana kwatakaita kune nezvakasiyana-siyana zvinotiparadzanisa. Tiri kuzama kuti tikokorodzane tive chinhu chimwe chete sevana veZimbabwe, titaure nemutauro mumwe chete.
Ndopedzisa nekubvunza Pastor Makai kuti zvirongwa zvamunoita imi seWomen of Dominion zvinobatsira vanhu kumusha ndezvipi? Veruzhinji vangada kuziva nerubatsiro rwamunopa.
KuZimbabwe iye zvino tine chikwata chinobva pakati pedu chemadzimai chinoshanda, chinoongorora zvinhu zviri kushaikwa munyika yeZimbabwe kuvana vasinganyanye kuwana, zvakaita semufananidzo wevana vedu vatinoti masofi kana kuti maalbino. Iko zvino vari kutarisira vachitungamirirwa naMaisho vachituma kumamisha kuti vaende vanotsvaga vana vakadaro. Tokwanisa kusimudza, votobatanidza pamwe chete, vopa zvokupfeka, vopa nemacreams anodiwa nevana vedu vavo, nekuona kuti chii chingaitwe, nekutarisa nherera dzinoda kubatsirwa nezvikoro zvatingade kubatsira. Saka ndo zvimwe zvezvinhu zvatiri kutarisa izvozvo panguva ino, kwete kuti ndo chete zvatiri kuita, asi kuti pamberi apo nekufamba kwenguva pane zvakawanda zvatichange tichiita kuti tibatsire nekuvaka nyika yedu yeZimbabwe, nekuti tisu vacho tikasavaka nyika yedu yeZimbabwe hakuna uchauya akaivaka. Tafanana na Nehemaya wakarangarira kuti regai ndinovaka masvingo eJerusarema akakoromoka. Saka isu samadzimai eWomen of Dominion tinotarisira kumira pamukaha wenyika yedu yeZimbabwe, nekuti inyika yechiberekerwa ndokune rukuvhute rwedu, chero tiri munyika yeutorwa, asi semadzimai emubatanidzwa eZimbabwe tinoda nyika yedu uye tinoda kuivaka uye tinoda kuona nyika yedu ichisumuka. Saka izvozvo zvatiri kuita hatisi kuzviita kuno nekuti tinazvo, asi tiri kuzviita nekuda kwerudo rwatinarwo nenyika yedu yeZimbabwe, uye kuti tikutarisira kuti madzimai achauya kuno vachabva vachiona chido nerudo rwedu zviri pamwoyo pedu wekusimudza Zimbabwe uye voenda vanoitawo zvimwe chete izvozvo.
Aiwa, maita basa Pastor Makai. Tinotenda zvikuru uye tinoshuvira kuti urongwa hwenyu hunobudirira.
Tinotenda zvikuru maita henyu vakandimire.